DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 kugumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitokwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColinbourne kuGwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza neManyame rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police neZuru akadzivisa musangano warakanga raronga kuita nevatori venhau kuchitungwiza kuti rizivise nezvenyunyuto dzarinoti dziri muvagari pamusoro pekwarinoti kukundikana kwekanzuro yechitungwiza kuita basa sezvinotarisirwa. Munyori wesangano iri vaBrighton Mashindu vanoti vakange vasingadi kuita musangano wezvematongero enyika sezvakataurwa nemapurisa paakavarambidza. Vanoti vaingoda kuverekera vatori venhau zvinyunyuto zvaivo mugwaro ravakange vagadzira, izvo zvinosanganisira mafambiro akaita sarudzo dzakabva kuitwa mwedzi wapera dzemabuy election, asi mapurisa akati nekuda kwekuti vaizotaura nezvesarudzo idzi wakange watove musangano wezvematongero enyika, nekudaro vaifanirwa kutanga vapiwa mvumo nemapurisa. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa echitungwiza kanawo mukuru wekanzuro yechitungwiza kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMazhindu pamusoro penyaya iyi.
Hatida kuita press conference yatakadaidza neZuru kuti vagari vanobatana nemachechi nemayouth nevanomiririra harawa nevanomiririra vashandi vechitungwiza kuti titaure vamiriri vakaita chitungwiza yatinoti iyo state of service deliver. Saka takainge taudza vatori venhau wese kuti vange varipo tichiverenga zvinyinyito zvedu zvatinazvo pamusoro pemashandiro ari kuitwa baka pakanzuro vedu kechitungwiza. Saka nhasi makuseni tatosvika paofisi patachida kuitira miti pakazara mapurisa eriot vanga vakapakata zvombo nevasina yunifomu vamwe vanga varipo vachingotenderera tenderera pa. So patazopinda muofisi ndo patabva vapinda vakati muda kuita meeting hamuna clearance kana kuti gwaro nokubvumidza kuita meeting. Tikataaisi meeting takungoverenga famba yatinayo kuti vatori venhau vange vanzwawanzwa zvinyuto zvedu zvatinazvo zvikanzi hazviiti.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuita musangano uyu?
Paflara takatenderedza ratoda kutaura nezvegovernance, state of service delivery governance and post by election of the 26th March. So zvikanzi mataura zvokuti post by election saka zvatoo political, saka hazvichaiti. So imi hamukwanisi kunge muchiita zvamuroda kuita izvi, chitokatsikai mutete mberi vata vatatovakana tikandaa nezi kumapurisa patanozangana nemukurumukuru wevamakoni inoti pachitungiza polisi totuudza kuti dai ndatokuvharirai nokuti mune mhosva kare. Saka tabva tazoregera kuita preconference aida kuita.
Imi chii chakaita kuti musasvitsewo shoko kumapurisa kuti muri kuda kuita musangano iyoyo?
Chakaita kuti isasvike isusu semazira tinoita hakasike kutanga kunge tichitaura nemahanazi kana kuti vatori venhau. Takamboita imwe ende tanga taedza majonarisi asingasviki kana gumi anengatea kuti 10 saka nguva tioina matamba aya tiri tatatu. So takatiri washoma shoma zvokuti hatina kuona zvakakodzera kuti tiudze mapurisa ende hatanga tichimoti mapurisa avanhu vavagara vachinodi vanoziva kuti tinoita basa risiragarakitaro yekumirira vagari nekodzero dzavo.
Imi zvii zvikuru zvamuri kunyunyuta nazvo zvamuri kuti zviri kutadza kuitwa nekanzuro yechitungwizi?
Tinonyanya kunona kuti kubva Januari, tingati Januari kunoigoakamunandira havasati wambogara sekanzuro kuti vaone kuti buta rinofamba sei, yetinoti full council meetings kana kuti committee meetings. Vari kungooparata like vari kuoparata kana zvinhu zvemumba mavo, havasi kudzoka kuvagari vachitaura kuti zvinhu zvasvika papi. Inyaya yebhajeti kana kuti mashandisirwo emari anoda kuitwa kubva gore rino ra2022 hatina kumboona kuti kanzuro yakaendesa zvipi kuministi kana kuti bhajeti raiti kuzongoonawo zvinhu zvakuchachwa. Asi vagari semastakeholders akabatsira kuti bhajeti ringe riripo, hatina kumboudzwa kuti ndo zvazobuda izvo. Despite kuti takagara misangano gore rakapfuura tichironga kuti tichaishandisa mari zvakadii, mari tichange tichiwana zvakuti tinge tichiwana mari zvakare. Tichikunda nyaya yekuti pachitungiza municipality hapana meya for now. Chitungiza meya atina takaona kuti akarikoliwa zuva 2 March, nanhasi kuti hasati ragara kuti risarudze mumwe zvakare. Saka hatinoti sevagari kuna checks and balances hatisi kumaona, hapana ari kuita checks and balances kumamanagers
avo vange vari munyori wesangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaBrighton Mazhindu vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate zvichitevera kufa kwaSenata Rejoice Kumire nedenda reCOVID-19 muna 2021 dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya muHarare. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri vanomirira vakaremara muSenate, mhuka dzine murume, uye Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo dzekutsiva Senator Timire, mumwe wevakakunda muna 2018 kuti vamirire vakaremara, dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya kuHarare International Conference Center. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZEC, Commissioner Jasper Mangwana, vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzesarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka uye komisheni yavo yave kuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Komisheni yakarisivha mazita avanhu vachina vari kupandira paelectoral college. Tati tasara kuti musi wa14 basa rekuti vasarudze muriri wavo wevanhu unenge akamira zvakanaka. Komisheni ichazivisa pane masapenzi aitiwa kuti vasange vachipatisipira ipapo nderapi nezvinotadzirwa nemitemo yedu yenyika.
Pasi pemutemo havasi vanhu vese vanovhotera nhengo dzinomira vakaremara, asi kuti vanovhoterwa nevanhu vanobva kumapoka kana kuti mainstitutions nemasangano kana kuti maassociation anomirira vanhu vakaremara. Muchiziviso cheZEC chesarudzo idzi pane masangano makumi masere nematanhatu 86 achapinda musarudzo idzi, uye rimwe nerimwe rinodoma vanhu vana, vakadzi vaviri nevarume vaviri kuti vanovhota musarudzo idzi. Mapoka gumi nemapfumbamwe 19 ari kupinda musarudzo anodoma vanhu vaviri, murume nemukadzi, vanoenda kunovhota musarudzo idzi. VaIshmael Zhou vesangano reZimbabwe National League for the Blind, zvakare vari sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira vakaremara muZimbabwe, reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, vaudza Studio 7 kuti nhengo dzese dziri pasi pesangano ravo dzakaendesa mazita nemuvhuro sezvinodiwa pamutemo.
Taiudza nokuti no closing date ndimusi wa25, closing date musi wa25. Saka vakawanda vaimita requirements achona vakasubmit understand ndonga vakasubmit.
Sarudzo idzi dzinorongwa neZEC ichishanda nebazi rinoona nezvavakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Vazhou vati vanotarisira kuti pachaitwa umwe musangano wekuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Saka tizi kuti seti here kuti vadane imwe meeting yokuti vangozo ikiriya kuti list yavo vaiclean herembijana kuti pamwe pacho pane mamwe organizations anga akarejistiwa ruviri, pane mamwe zvekuti maorganizations anenge aita maindustrial organizations ataitiva mabise palisi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvavakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, sezvo mukuru mubazi iri Dr Christine Peter vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vazhou vatiwo kuti munhu ukwikwidze musarudzo idzi unofanira kunge wadomwa kana kusarudzwa nesangano kuti uve delegate musarudzo idzi uye mazita evanhu vanokwikwidza anodomwa musi wesarudzo. Vanongorora nyaya dzeupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati vanongorora nyaya dzezveupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati kunyange hazvo gadziriro dziri kufamba zvakanaka, sarudzo idzi dzingadai dzakaitwa pakaitwawo sarudzo dzemabyelection muna kurume. Vatiwo sarudzo idzi dzinofanira kuvandudzwa kuti vese vakaremara vawane mukana wekuvhota.
Vanhu vazhinji vari kuti dai panga pawanikwa nzira yekuti nevamwe vanenge vasiri maorganizations kana kuti vasina maorganizations kana kuti vasiri mamemba emaorganizations vange vachiwanawo mukana wekubatirawo nekupinda musarudzo idzi, since vanhu vavanenge vachisarudza ava vachizomirira vanhu vese.
Amai Timire nava Watson Kupe ndivo vakakunda musarudzo dza 2018 kuti vamirire vanhu vakaremara musenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapembedza kambani yePPC Zimbabwe vagadziri vesiment muchirongwa chayo chekuvhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power. Kambani yePPC iri kuvaka minda miviri yemagetsi ezuva kuUmguza nekuColinborn kuGwanda, zviri kutarisirwa kuti zvichabatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Nyanzvi munyaya dzemoto yezuva Engineer Brian Mufambirwi vanoshanda nekambani yeBrysel Technologies vanoti pasi rese rave kunanga kumagetsi emhando yesola sezvo akachena uye achiwanikwa pachena kubva kuzuva. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Terminology inenge yekuindustry ikoko, asi chavanenge vachingoreva ipapa apo ndechekuti tine tichiwana nzvimbo yakati kurei yatinoleya masolar panels ari pamaframes. Mamwe anogona kunge achitotreka zuva, mamwe ari fixed ziya zvokuti akarungoriite fixed angle. Vaanotreka zuva aya anoramba achinaro naro naro kuti riubate rakati wandei all the time kusvika panozoperawo. Asi chinhu chikuru chinenge chichinyanya kutsanangurwa ipapa ndechekuti munda wakati kurei watinoshandisa kuinstola masolar panels achitepa zuva orichinja kuti rive magetsi.
Iwo magetsi ezuva aya ari kunzi masolar farm aya anotowandawo here zvekutopinda mugrid renyika?
Aiwa magetsi chaiwo nekuti as soon as autongobva painverter yatinoshandisa igozi anotora iri DC ozobatanidzwa neinverter kuti achichinjwa aitwe alternating current yatajaira yana zesaidi munyika kana kuri sekuno kuZimbabwe kana kuti in general alternating current. Anotori magetsi chaiwo ekuti nemishina mimwe yavanayo mazuva ano avanoti manet metering unotokwanisa kutoti iwe aunawo hauri kujenerata lesei pamba pako chaipo chaipo, unokwanisa kutoti wo excess yacho woitumira kugrid yonobhengwa. Paune usisinawo lesei amanhero aya then you can tap from zvangufanira kuti wange wabhenga magetsi wozoatora bhek uchiisawo. Saka awo kana iri sesolar farm netitoti iri kugenerator for commercial purposes, kureva kuti kana nyika iine shortage isu hatiri kugenerator pasolar farm payapaya tinotoafidha mugrid obatsiridza kuti kwese kune shortage kuyakuya yunoita even out mashortages aya aya. Saka akati wandeiwo masolar farm aya aya tinoona kuti neindastry painotisumuke ipayapaya hazvizonyanyorei mastereki. Macritical areas edu akaita samahospitals maindustry acho havazoshoterwa nemagetsi nokuda kwemasolar farms anenge achiitwa iwawa.
Kune here kwamunogona kunongedzera munyika kuti kwakati zviriko kwakati zviriko zvava kutoitwa zvamasolar farm izvi?
Zvinhu zvitori practical chaiko, ndofunga panotori neimwe iri yakatangurudza yakaitwa kwamutoko uku ikatombobudiswa panational television vachitokomishina system iyoyo ichitokandawo magetsi mugrid. Ende iko zvino izvi tinoona kuti pane imwe I think 5 megawatts yakaitwa futi paMount Hamden padhuze neHarare, guta reHarare, ichafidha iri kutofidha futi muchi musystem imomo. Then padema apo pane imwe futi iripo solar farm iri kutofida futi mugrid reserve mamanga ari kunana Gwanda kwako kaplan 100 megawatts as we speak kunana Hwange kune imwe iri kutoitwa futi ichange ichifida futi mu national grid
kunewo dzimwe hama dzisati dzaziva kana dzisinganzwisisi kuti zvinofamba sei zvamasolar izvi mashoko amungavasiyirawo ndeapi
chandingade kustressa panapa ndechekuti manakiro akaita solar iyi ndeyekuti haisi kuzovhiringidza ozone layer yedu handiti kwazvino tiri kungonzwa kuchitaurwa nezveclimate change kuchinzi global warming kureva kuti pagore nepagore matemperatures edu global ari kutokwira zvekuti tichapedzera taane magwenga tichapedzera taane chii saka yatiri kutaura yemasolar farming inonzi marenewable energy sources ekuti kuenda nekuenda zuva tozeva kuti rinogara chingobuda everyday sakaita zvakafanana nemunyika medu munomu tine we are assured of at least 7-8 hours of sunlight every day saka tinenge tichidangotepa that natural resource isina side effect ku natural environment yedu other than kuti pateta clear meat chete paipai but pateta clear meat we compensate nekuti tiri ku reduce carbon emission tapinda mu ozone layer ichino damage ozone layer
abo vange vari mukuru we company ye Brysel engineer Brian Mufambirwi vari parunare ku Harare na Evans Zininga we Studio 7 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsweek bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzomanikidzwa kuita Congress yaro kusarudza vabati vezvigaro zvebato iri sezviri kudiwa nevamwe mubato reZANU-PF kusanganisa nhengo dzeG40 dziri muupoteri kunze kwenyika zvikuru muzvinafundo Jonathan Moyo navaWalter Muzembi. MuNewsday makare bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti kudhura kwezvinhu munyika kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu nechidimbu kubva muzana 96.4%. Mwedzi wapera inflation yakanga iri pazvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana kana kuti 72%. Herald rinoti mitengo yechibage, soya beans, sunflower nezvimwe zvirimwa yakwidzwa gore rino dare remakurukota richiti varimi vachawana mari inoita zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% pamari yavakashandisa pazvirimwa izvi. Chibage chave kutengwa nemari inoita zvikuru makumi manomwe nemashanu emadhora emunyika kana kuti $75,000 patani roga roga. Zvimwe zvichitengwa nemari inoita zvikuru makumi manomwe zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nezvitatu nemasendi makumi mapfumbamwe kana kuti $70,263.90. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamugwadi ngavasiyane neCongress yeTCCC. Congress inobva kwati isu vanhu, inobva kupovu. Tisu tinotaura kuti tiri kuda Congress. Chamisa nongwa mutakurwe wemwe matambudziko edu. Isu vanhu citizen tisu vanhu tisu tinoita zvatinoda nebato hatiti semu vanhu veZANU PF munodzvinyira vanhu munoponda vanhu munodzipa vanhu munosunga vanhu munoita zvese zvamunoda isu tiri vanhu veTCCC takarongeka ibato dzva siyanai neTCCC nenyaya yeCongress. Congress inozoitwa after 2023 ndozvatiri kuda isu vote ndozvatiri kuda isu vana veshanduko ndozvatiri kuda isu vana veZimbabwe ndozvatiri kuda isu munhu wese ari kupi kwaari ndozvatiri kuda taneta nenhamo taneta nenhamo hatichadi isu zvanoenda hatichadi kuudzirwa chakachenjedza ndochakatanga muri kude kuCongress vana mugwadi zivai nezvenangirikei nezveZANU PF yenyu nemwana July Moyo uri kudei weJuly Moyo chicha muri kuda ku Congress ye TPC chicha muri kuda muda ku destroy so zvamakaita ku MDCT siana nene TPC we July month
Uri muZimbabwe wanyanya, wanyanya, ndotosha kuti zaki yachona iri kupi, apa rodhi irikugadzirwa zvipani kusvika pachirodhi, irikungobirwa dhiziri nevashandi vachona kunyanya vakuru vachona, vachienda vainotengesa pazvipani paGrowth Point, mapurisa achingozviona, kadai zaki yari kana zvainoshanda unochaya kuti hazvisi kana kutombooneka muZimbabwe, tatambura nenhamo, saka nhamo yacho ingaperi sei uri wakanyanya kudai.
Mangwanani akanaka shamarare studio 7 kana misti tanonoka hwande mwese anikamupedzi masita enyu sendinodakara ngenyusi dzechokwadi dzemuno kutitaurira zuva ngezuva eya inini hangu nyayangu yandaidi kuedze kutaura apa ngeyekuti pamwe urombo hwedu hungadzakira muno muZimbabwe sinzi yuti zhinji isina mabasa apo Ukraine iri kucheme kuti inode vanhu vanobatsira vanode mabasa ekubatsire kurwisana neRussia Ukraine ngaitumire ndege kuno kana kuti NATO ngaitumire ndege kuAfrica especially muZimbabwe itore UDSA inoda inode kooshanda yoenda kooshanda ikoko ini nditori umwe wanhu acho toendeyo tosvika koite zvinoitwa ikweyo because takandogara unoona hatisi kushanda plus tiri kundofa amweni edu ari kundofa ari kunana South Africa ngenyaya yekuti tiriupedze mabasa saka ngavauye vatotorwa kuti nezvizvarwa zvekusouth africa kwacho ikweyo zviri kuti hatina mabasa zviende ikweyo zvinoshanda ikweyo zvopuwe mari inotenga mari inoita maus dollar ngavauye unono kuafrica unoona anhu akawandisa asina mabasa unono amwe atori well trained ngaiunze ndege uno Ukraine tikwire ndege tiende kuukraine torwisa russia ishayiwe simba zvese zvemudzvanyiriri zvaari kuita zvipere
vari kuSouth Africa vari kutaura kunyanya manga magona mavuri mahovhoti pakungoti chamisa chamisa havangavapinde mukomana nyika isunungu inosunungugwa nani imi muri iko kuSouth Africa uyai varuma dzangu tihovhota takawanda nowanikoi ndiko kuti chamisa apinde kwete kutingotaura muchingotaura muri ikoko unokusunungurirai ndiani muri ikoko uyai tizovhota kuno kumusha tose takawanda musangotaura makapanda muri seri kwegwenzi uyai kuno kumusha tihovhota tose takawanda ndatenda
makadiko vateereri vestudio 7 kusanganisira shamarari ndaida kumbotaurawo pane mumwe mata amunangagwa akanaka yaainondinetsa ini ndikazhinji wose vanotiva munangagwa akanaka vanotaura vari kunze kwenyika vanodii kuva kumuZimbabwe imomomo vachibatsirawo vamunangagwa kuti chi vasadonhere pasi zvavari kuita izvozvizvi kana kuti vatungamidze nyika vari pamwe chete sei vachizotaura kuti vamunangagwa akanaka iwo ari kunze kunoku chavanonge vatsvaga kunze kwenyika kunoku chii ndo zvinondinetsa manje kuti vakawanda vacho vanoti vamunangagwa akanaka kwaaendeka unovabatsira kuti izvinhu zvifambe zvakanaka munyika chete ndo mashoko angu andingangotaura ndiri pajubeki zvangu apa andingataure zita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kushanya kwakaitwa nemakurukota maviri ehurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chiratidzo chikuru kuti hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine haisi pakati penyika mbiri idzi dzoga. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti kupinda munyika munorwiwa kweba kuruwa kuruwa virive uru mende ya Amerika chira dizo chikuru kuti hondo ii aisi pakatipe Russia ne Ukraine asi ihondo pakatipe Russia ne Amerika.
Uenda ku Ukraine kwa kaitu kwa nara Blinken gurukota resho kuchikudana na ilimu nezimwe nyikare Amerika na Lloyd Austin gurukota resho kuzirirwa kwa Amerika kana Secretary of Defense. Zvino tiratidza kuti America yakubuda pachena kuti ndiyo iri kurwisana ne Russia vachishandisa Ukraine sedandaro rehondo. Tiri kuona kuti America yabuda pachena kuti iyo nedzimwe nyika shamwari dzayo dzinopfuura makumi mana dzinosanganisira nyika dziri mugungano reNATO kuti North Atlantic Treaty Organization pamwe chete nenyika dziri mu gungano re European Union kuitawo dzimwe dzinonzi ma five eyes dzinosanganisira Britain, Australia nedzimwe shamwari dzeAmerica vakubuda pachena kuti havasi kungopira Ukraine zvombo chete asi kuti vatori nevarairidzi vemauto kana kuti hatingati ma instructors arimo muUkraine ari kubatsira varwi veUkraine kuvafundisa kuti vangarwise sei nokukunda Russia.
Zvirango zvakatemerwa Russia zviri kushanda here Dr. Guni?
Mwedivi tingati zvirango zvakatongerwa Russia neAmerica neshamwari dzayo zviri kusenza pashoma nekuti tinoona kuti shamwari dzavaPutin kana kuti vazhinji vane upfumi hwakakura kwazvo vari muRussia vakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamwe vacho vakupokana navaPutin nekuti havachakwanisa kurarama upenyu hwavanga vachirarama uye imwe dzimwe propati dzavo kana zvatingati zvinhu zvavo zvakatorwa kana zvakabatwa zvinosanganisira zvikepe zvikurukuru zvemumakungwa umo anonzi mayachts, mabank accounts akafrizwa, vamwe vane mapropati dzingava dzimba dzingava dzimotikari kune dzimwe nyika havachakwanisa kuenda ikoko, havachakwanisa kushandisa maproperties avo iwayo. Saka izvozvo zvinenge zviri kutsitsirira. Tinoona sekuti zvirango izvi zviri kurwadza Russia neshamwari dzayo kana nevanhu vari muRussia zvikuru kwazvo.
Pane chiratidzo chekuti Russia ingadzokera sure here mune zvairi kuita muUkraine?
Nezviri kuitwa neAmerica neshamwari dzayo hationi vaPutin vachitsudunura musoro kana kuti pfungwa yavo panyaya yekurwisa kwavari kuita muUkraine, nekuti ndinoona sekuti vari kuno kuwest uku kunyanya vaAmericans havasi kunyatsokuona donzo ravaPutin. Donzo ravaPutin nderekutora Eastern Ukraine ku the Donbas region yonobatana neCrimea. Mukatarisa pakati peCrimea yavakatora muna 2014 neku Donbas region kune Luhansk ne Donetsk region pakati apa pane nzvimbo inonzi Mariupol ndochete yanga yasara ipapa. Saka vakatora Mariupol sezvavaita izvozvizvi vaPutin vatogadzira donzo ravo nekuti ndodambudziko guru iro rero. Saka Russia iri kuda kucreate buffer zone pakati payo penyika yayo nekunotangira NATO neshamwari dzayo.
Sekuona kwenyu Dr. Guni, nyaya iyi ichapedzwa sei?
Onere edu nyaya ichapera nekutaurirana, asi inotozopera chete kana vaPutin vawana chavanoti ndo chakafira vana veRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitungwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColinborn kuGwanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.